Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikunguru 25/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokuyeuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muchuchusi akasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti aongorere kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzeAmerica muna 2016 vakapa huchapupu hwavo nezuro. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuronga kuratidzira kwakasimba nyika yose. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro va Robert Mueller avo vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti vaongorore kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016 kana kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaedza kuzviringa kuongororwa kwenyaya iyi vakapa huchapupu hwavo kumakomiti maviri eCongress anoti remutemo nerezvekusora. Munhau dzedu dza7 nezuro manheru takakupai zvakabuda mukomiti yezvemutemo, asi iko zvino taikukupai zvakabuda mukomiti yezvekusora sezvo yakagara tave pamhepo.
Sachigaro wekomiti yezvekusora vaAdam Schiff vebato remaDemocrats vakati zviri pachena kubva mugwaro ravaMueller kuti Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016.
From your testimony today, I gather that you believe that knowingly accepting foreign assistance during a presidential campaign is an unethical thing to do.
And a crime.
Semaziviro angu, kupihwa rubatsiro nehurumende yekunze musarudzo kutyora mutemo vakadaro vaShiff. Vachipindura vaMueller vatenda kuti imhosva huru.
And wrong.
True.
VaMueller vakaudzawo komiti iyi kuti kunyangwe iko zvino Russia ichiri kuedza kupindira musarudzo dzemuAmerica. Asi vaMatt Gaetz vebato remaRepublicans vakati kutanga kweongororo iyi kunofanira kuferefetwa nekuti vaChristopher Steele, avo vaimbova musori kuBritain, vakatanga kuburitsa nyaya yekuti vaTrump vanogona kunge vaine katurikwa kaizoshandiswa neRussia kuvasvibisa. Vanogona kunge vakashandiswawo nevasori vekuRussia kusvibisa vaTrump.
Steele reported to the FBI that senior Russian foreign ministry figures, along with other Russians, told him that there was, and I'm quoting from the Steele dossier, extensive evidence of conspiracy between the Trump campaign team and the Kremlin. So here's my question. Did Russians really tell that to Christopher Steele, or did he just make it all up and was he lying to the FBI?
Let me back up a second, if I could, and say, as I said earlier, with regard to Steele, that's beyond my purview.
No, it is exactly your...
VaMueller amuone herese kuti gwaro rava Steele rinogona kunge riri rekunyepa rakashandiswa neRussia mukuda kukonzera nyonga-nyonga muAmerica. VaGaetz vakabvunza. Vachipindura vaMueller vati havana kusununguka kutaura nyaya iyi.
Vachitaurawo pakapera kubvunzurudzwa kwavaMueller nekomiti yezvekusora, mutauriri wedare reCongress amai Nancy Pelosi vebato remaDemocrats vakatiwo zvainge zviri pachena kuti vaTrump vainge vachikora mutemo.
37 people and entities charged with crimes, 25 ongoing criminal cases referred, 7 convicted, including 5 top Trump campaign officials. And then he had no collusion, no this or that. 10 instances of obstruction, yes. No exoneration.
Asi vachitaura nevatori venhau pamashoko akatapwa nenhepfenyuro yeAssociated Press, vaTrump vakati vaMueller havana chine musoro chavainge vaburitsa.
I think Robert Mueller did a horrible job, both today and with respect to the investigation. But in all fairness to Robert Mueller, he had nothing to work with.
Vachitaura nezvenyaya iyi muzvinafundo Elliot Masocha, avanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica, vanotiwo nyaya iyi inenge ichiri mbishi kunyange hazvo maRepublicans navaTrump vari kuti yapera.
Kana vamula vasina kutaura, hazvirevi kuti mhosva haipo. Ndokuda zvavasinganyanyi kuziva president kuti aiwa hazvirevi kuti mhosva haipo. Ngatimire tione kuti vakaruza pamaelection anoteera iwavo wokuti vatsure second term vanozoramba here vachiti mhosva haipo, nokuti yakatoonekwa nechikare yokuobstructa justice, iyo yokutaurira vamwe vanhu kuti vanyepe. Saka munhu uri kungozvifadza zvake, asi unonatsokutoziva kuti maelection ari kuuyaya ndiwo aya yatinoti do or die, unofanira kutohwina chete.
Tabvunzawo imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipodendere, kuti vakaonawo sei mashoko avamula.
Hazvina basa kuti vamula vanga vachitaura kuti tina, nekuti madivi acho ari maviri, vese vane zvavari kuda kuti ive impression yezvataurwa. KumaRepublicans vada kubudisa zvinhu zviviri, kuti chekutanga ndechekuti president havana mutemo wavakachikora. Chechipiri, vanga vachida kudiscredita ivo vamula pachavo, kuti munhu asina kuita basa rake zvine kana kuti munhu anga asiri, tingati munhu anga asiri qualified for basa ravakaita. Saka mukatarisa maquestionero avanga vachiitwa nemaRepublicans, angari kuratidza kuti uyu munhu akapiwa basa but he was not up to the task. Ndo chimwe chachona chakasaitwa nemaRepublicans. MaDemocrats on their side vanga vachida kutaura kuti there's still room to prosecute the president kana vachinge vazobuda muoffice. Then chechipiri, vanga vachida kuratidza kuti pane evidence yekuti pane zvakaipa zvaitwa nemutungamiriri wenyika. Saka vamuda zvavavaita ndezvekuvaratidza kuti ripoti yandakakupai ndiyo yandakakupai, yekuti there was nothing conclusive.
Vebato remaDemocrats vachiri kunetsana kuti vokurudzira kuti vaTrump vanzi vasiyiswe basa here kana kuti kwete, nekuvhiringidza kwavanoti kuferefetwa kwenyaya iyi navamula. Asi bato remaRepublicans rinoti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro zvakanangana nekuda kungopuma vaTrump uroyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vashandi vari kuronga kuratidzira kwakasimba nyika yose, apo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti gurukota rezvemari muzvinafundo muturinure vanenge vave kuremerwa nemutoro wekugadzirisa upfumi. Izvi zviri kuonekwa nedanho rakatorwa nezuro neReserve Bank of Zimbabwe rekuti vanotengesa mafuta edzimotikari, vanotenga makoromo nemizinda yeZimbabwe nemasangano ekunze vashandise havo mari dzekunze. Mazuva apera, hurumende yanga yamboti haichadi kuti mari dzekunze dzishandiswe munyika. Kambani yeDelta Corporation inotengesa doro nezvinwiwa yakazivisawo kuti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino yainge yaderera pabhizimisi ravo nemari inosvika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana, apo makambani ari kutatarika. Vashandi vanoti vape kunonga svosve nemuromo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Iyo zvino kwasara kuti tidaidzire mazuva chaiyo. Urongwa hwokuti tiratidzire uri kutofamba zvakanaka. Tiri kubatanidza nyaya dzedu nemanasahwira vedu, ivo vashandi vari kupublic sector. Tiri kutaudzana navo, tiri kubata mastructures edu kusvika pasi chaiko. Tiri kubata vese vaya vanenge vachizviriritira vega vari kuinfomali ikonomi. Tiri kubata nezvevamabhizimisi, tatobatanidza nyaya chaiyo nevemabhizimisi kuti zvatiri kuita izvi hatisi kuitira isisu tega, nenyaya yekuti ivo also vemabhizimisi vane zvinyunyuto. Saka tiri kubatanidza vanhu vese tichitarisira kuti mazuva anotera manje manje tinenge takudaidzira mazuva acho.
Tiri kumboonawo muchityisidzirwa kunzi kwakatumidzirwa mabara epfuti netsamba dzekukutyisidzirai. Zvino mungaronga sei nyaya dzekuratidzira kungava murunyararo kana zvinhu zvakaita mamiriro akadaro?
Iyo zvino tine nyaya dzimwe dziri kumadare dzetreason dzisati dzapera. Saka takaona kusitsidzira uko kana kutumirwa mabara iri yeimwe nzira yakafanana neyekutanga yekusungwa. Vakaona kuti maybe pakuendesa kumadare hazvibatsiri. Saka kukurova kana kuuraya ndiko kunogona kutovasira, asi hazvitivhundusi isisu nekuziva kwedu basa redu. Tiri kuita basa redu zviri pamuchemo. Vanoda kuenderera pamberi vachitisunga, vanoda kuenderera pamberi vachitisitsidzira, vanoda kuenderera pamberi vachitirova. Vanongoita zvavanokwanisa, isisu tichiita zvedu zvatinokwanisa sevashandi. Kana nguva yasvika yekuti tirambe mavasa, tinongoramba mavasa vachitsidzira vakadaro. Kana nguva yetu yakwana kuti tiite mageneral strike, tinongoita izvozvo vachitisunga vachiita izvozvo. Hatimboregeri, tine mandeti tiri kupiwa nevashandi, ndiyo mandeti tiri kuita pesuu kusvika zvinhu zvete zvagadzirika.
Ko misangano yeTNF ichiri kumboitwa here? Zviri kufamba sei?
Misangano yeTNF takasangana kamwe chete kubva kwalonchwa the tripartite negotiating act. Hatisati tasangana kubva ipapo. Pane zvatakatenderana kuti zviitike. Takakumbira hurumende kuti iongorore mapolicies ayo. Hatisati tapiwa feedback kubva kuministry of labor kuti sezvo takawirirana tiri vatatu, business, labor and government, kuti cabinet ngaiongorore statutory instrument 142 of 2019. Vakazoti chine zvazvo. Takazonyora matsamba kuministry tichibvunza kuti tinota mhinduro, tinota feedback, hatisati tapiwa. Asi hatizizivi kuti meeting inotera inofanirwa kuva ichigara rini, because iprerogative inofanira kuitwa nachairperson, iyo iri ministry of labor. Iyo inofanira kutaura kuti musangano unotera uchadaidzirwa rini.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mufumira vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga mabiko makuru kwazvo ekuungana nguva imwe chete munyika pasi peurongwa hweZim Thrive. Amai Mufumira vanoti chirongwa ichi chiri kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kuti vashanyire nyika panguva imwe chete gore rinouya muna kubvumbi, panguva iyo nyika ichange ichipembererawo kusvitsa kwayo makore makumi mana yawana kuzvitonga uye pachange paine mitambo yakasiyana-siyana. Vanotivo sehurumende vachatsigira zvakasimba chirongwa ichi, icho chakaparurwa zvondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mhuri yeZimbabwe iri kunze, ndinoziva kuti vachabatana even vari kuAmerica macontinent ese. Pane chirongwa chinonzi Zim Thrive chatiri kukurudzira vana kuti vauye kuzoshanya kuZimbabwe gore rinouya mwedzi waApril, pavanouya kuzoita various activities, kushanya mafestival, kutamba bhora, mitambo yakasiyana-siyana, nekungokurudzirawo vanhu kuti tipemberere Zimbabwe 840. Saka ichi chirongwa chichapararira macontinents ese kuti mwedzi waApril ngatiendei kumusha homecoming. Ndo zvimwe zvezvimwe zvataitaura tichiparura chirongwa ichocho chichafamba kuAmerica, kuAustralia, kupi kwese kune maZimbabwe kuti April ende tinosangana kumusha vamwe vasati vamboya kumusha for a long time vamwe ana vakasharirwa kunze tikuti mwedzi yo ngavauye isu sose hurumende chivatsigira mune chirongwa chavo chavakaparura ivo isu tiri kutsigira
vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanotarisirwa kupinda muchirongwa ichi nenzira ipi
actually diaspora ndiyo yatanga they are leading isu tiri kutevedzera saka sokuparira kwatakaita vachatangawo paridzira pavanosangana I'm sure kuAmerica ikoko pane panombosangana maexhibitions yemaZimbabweans kuno vamiriri vari kuAmerica kuno vamiriri vari kuCanada pane vamiriri vari kuAustralia South Africa naiko kuUK saka vane mawebsites avo vachatangawo zviparidzira kuti vanhu vese vazive kuti let's go home zvimet fort
mitambo netsika ndezvimwe zvezvinhu zvinovaka nyaya dzekushanyirwa kwenyika izvii zviri kuitwawo nebazi renyu mukusimudzirawo zvinhu zvakadai
ndingati tiri kuedza ezvokuita yatinoti encouraging domestic tourism and also to increase the number of cultural activities mitambo tagara tine mitambo yedu iriko kare yechinyakare saka zvatiri kuparidzirei zvinoizvi tiri kuti chekutanga ministry yedu yaane mapazi maprovinces ese tiri kuti mumaprovinces mese mune some touristic activity inogona kuitika or cultural activities taakuencourage kuvaka macultural villages kwekuti vanhu vakauya vakashanya havadi kuona Victoria Falls chete vada kuona tsika nemagariro maimbogara mudzimba dzakaita sei munodya zvakadii mitambo iyi ndeyekudii saka iye zvinoizvi taanayo macultural village kuVictoria Falls kumasvingo izvozvi takaita imwe kuchino inonzi Korekore village tikuzoenda kukanyemba kuti tione kuti tingaite sei ikoko kuitoma because maculture edu even tiri maZimbabwe tinosiyana maere nogara kwatinoita
avo vange vari gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muDaily News mune nyaya pamusoro pekuramba zvinhu zvichiomera Bulawayo City Council mhosva ichipomerwa makanzura eMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa muDaily News mekare varairidzi vanonzi vari kuramba kutambira mari yavari kupiwa nehurumende vachiti ishoma uye haina zvainobatsira muChronicle mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vanyorera tsamba kumutungamiriri weBritain mutsva vaBoris Johnson vachivakorokotedza uye vachiti vanoda kushanda navo zvakanaka New Zimbabwe inoti murairidzi weMawarriors vaSande Chidzambwa vasiya basa asi havana kupa chikonzero muNew Zimbabwe mekare gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanonzi vari kutsvaka rubatsiro kuSouth Africa zvekare muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
zita rangu ndinonzi General Makura ndiri kuMozambique ha ende zvinoshamisa handizvisisi kuti ezvinou pane nyaya yebhiwadzi varomhanyisa nebhiri takaita mutemo nokuti mukadzi yadi pakaita mapatena chichi zvokuti azvebhiri remutibhiri idzva rinoda kuswaira munyika kwakumhanya nezvebhiri kuti vatanga vagadzirisa zveekonomi ikonomi inake tidzoke kumusha zviri kuvaremi otanga kumhanyisa nezvemabhiri sina nebasa rezero e hamuoni zviri kuita hurumende zvazvina musoro izvozvi aiwa hazvinakidzizvo ngavatanga vagadzirisa komi ikonomi yenyika ufumu nyika tanga wagadziriswa daizvo vokuruka kumhanya mhanya vachibvunza toita sei toita sei kuti ufumu ubudirire handiti pano kutoisa zvebhiri remutemo wekuti munhu akaita pati nechikadzi akaita pati nechirume zvisina kana nemusoro mutemo wada kuisa kana mubhaibheri hamuisa genesis zviri mubhaibheri zvemutemo zvavada kuisa izvozvo ngavatanga vagadzirira vataure tanga emagadzirisa ikonomi tozoona zvemabhiri ekuita mapati nechikadzi nevanhu vechirume iwayo
makadiko makadiko vashamariri weStudio 7 ini ndinoitwa tonderai ndimbandi Northern Cape muSouth Africa Ndinoona sekuti nyika kweya kuenda yaenda kumawere zvekuti pakuda kuti vana munangagwa vaone ivo pachezvavo kuti zvakusina kuzvichasvika. Ndinosarenga because makore avo ave kudya pensheni vakagara kudzimba uko ichinakirwa neshuga yenyika ichitongwa nevapfana. Hatisi kuti itongwe nachamisa kana chitongwa ndavaise kana wechidiki muzanupf imomo ane pfungwa dzekuvaka nyika kwete pfungwa dzekudya mari.
Pamusoroi vakuru vestudio 7, tambotaurawo pamusoro pehurumende yedu yezimbabwe. Iri kukurudzira kuti madhiaspora ose tanga adzoka azoita mabhizinesi muzimbabwe. Mune bhizinesi riripi ringafamba ikonomi yakadhakwa sezvakaita izvi? Hapana chingafamba nekuda kwekuti ivo manje bhizinesi munyika hapana chiri kufamba. Ivo mukatarisa mafuels ari kungokwira everyday, zvinhu zviri kungokwira everyday. Mihoro yavashandi chaivo vari kutadza kuvapa mihoro yavo inokwana. Asi vari kukurudzira madhiaspora kuti dai azoita mabhizinesi. Hapana chatingaita mabhizinesi, zvinhu zvakamira mamire nerongo akadai. Saka tachikumbirawo kuti dai vagona vaita zvido zvedu sevanhu kuti ikonomi yedu kwanise kuenda mberi sezvakaita dzimwe nyika. Izvi tiri munhu apa muno muSouth Africa matiri muno tototamburawo, ende tinotowa neshuviro yekuda kuti tatadzoka kumusha kwedu tazoshandirawo nyika yedu. Yakamboita seiwo nyika yedu isingadi kuti inake? Toda kuti nyika yedu inake, tishandirawo nyika yedu iende mberi, kwete kuramba tiri mumasango matiri muno. Ndatenda vakuru vestudio 7.
Makadi mukoma tanonoka hwande chiti pachirongwa chechitendero icho chinobuda Sande yega yega. Imbondibvunzirai zvekuvafundisi kuti koiro nyatera rakagadzirwa naMozisi taira racho anga ari wanepi yedhimomo yokumberengwa? Ndatenda.
Mamuka sei vatipenyuri vestudio 7 nevateereri vose vestudio 7. Ini ndanga ndichida kutsinira hangu panyaya yemapasipoti apo. Kana hurumende yedu ichitaura shuwa isingaiti zvainosiita zvekupromisa chete ichipromisa chete, ndaona zviri zvinhu zvakanaka chose, nekuti izvezvi vari kuchema nekuti havana foreign currency. Saka vakati vanhu vakwanise kutora nekuapply mapasipoti vamaembasi kunyika dzakaita seSouth Africa, vana Canada, vana UK nevana America, zvingabatsira chose kugenereta foreign currency. Dai hurumende yedu yaiedzaona pose kuti itendeke mune masoko ainonga aitaura. Isangoita zvayo zviya zvekundotaura chete mabasa ozoshayika. Ngavaiti zvavataura voita, aiwa nyika yedu ingabudirira chose. Ndatenda hangu.
Pamusoro vabati estudio 7, tinotenda nebasa guru ramunoita rokutipa nhau kwadzo nhau dzechokwadi. Ini ndiri kutaura pamusoro peayo makambani ari kunzi akumbirwe mari nehurumende kusungirira gumbo mari pagumbo rembudzi chairo. Hurumende haidzosi. Handitie zvino varoda kukweretwa kuti vaende kunobhadhara chikwereti vagozopotsa vachishandisa magetsi asingabhadhari. Anenge achizobhadharwa sei nani? Hazviite. Ngavarege, private sector ngairege kukweretisa hurumende mari. Hurumende ine mari chereki. Handi vari kuswera vachingofamba vachingodii mari ichiparadzwa. Mari irimo muhurumende, mari iriko, ngaishande basa iro riende inobhadhara magetsi. Ndozouyazve panyaya yemainfills kunyanya Warren Park. Tiri kungoona mainfills nzvimbo dzekutambira vana bhora rezvikweshe. Izvozvi mafoundation ari kutocherwa kugoshaya kuti Warren Park 1982 asi nhasi uno takatanga kugara, asi nhasi uno kuri kungonzi mainfills. Vari kuvaka, muri kutovakwa nzvimbo idzodzo, maopen space ari kuvakwa, asi hurumende yakatarisa, makanzuro akatarisa, ari kutori mazviri. Ndatenda zvangu. Ndine mainyati muHarare.
Apa pakaipapo vematare vakubvuma nhasi kuti vave vatapi nhawa vane vemaheraldi vaingoshanda nezanu zvaiko. Iko zvino vasingazvionerwi vematare ndosaka vachirombwa nemasankisheni. Vongoti MDC nokumbira masankisheni. Vakomana ava misiri yavo ndiana misoro bhangu chaivo chaivo. Hambiravo nyika rediri raora kudii. Ndimurambi pajobhek apa mawani.
masera sei pa Studio 7 ndinoitwa kumbira zvedoro. Handa shishikana chokwadi. Kana ukangoterera Studio 7 nguva nenguva vachifunza maminista, makurukota ehurumende nezvezvinhu kuti kozvo zvakamira sei. Vese vanenge vachigoti kuma passport hakuna mari, kuma badhara maticha hakuna mari, president vanoti hakuna mari, zvese hakuna mari, hakuna mari. Saka nyika ngaivhagwe kana mari isipo. Izvi ndicho chokwadi chaichaicho. Mbondibvunzirai vajongo vamaminista kuti kana vachingoti kuzvese hakuna mari, kuma passport hakuna mari, kuchinyi hakuna mari, zvese hakuna mari. Saka inyika iyo isina mari ngaivhagwe zvenyika yacho kana yakadai. Ngaimbomira paoneke kuti mari yacho iripi.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeIraq inoti yawana makuva mana azere vanhu vazhinji vanofungidzirwa kuti vanhu vechikedish vakaurawa nevaimbo vemutungamiri weIraq vaSaddam Hussein. Makuva aya awanikwa mugwenga padyo neguta reAl-Samawa kuchinzi makuva aya ane zvitunha makumi masere. Mauto ari kutonga muSudan anoti asunga umwe mukuru wemauto nemamwe masoja vange vachida kupidigura hurumende nechisimba. Mutauriri wemauto audza vatori venhau kuti vasunga General Hashem Abdebabaka, avo vange vari mukuru wemauto ese pamwe chete nemasoja gumi nevaviri. Yapera rega timbotarisa zvanga zviri munhau. Muchuchusi akasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti aongorore kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016 vakapa uchapupu hwavo nezuro. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuronga kuratidzira kwakasimba nyika yose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.